Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemufuro 16 Gumiguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reCCC rinoti kune vamwe mubato reZANU-PF vakaomesa musoro uye vanotya kuti ZANU-PF iite nhaurirano neCCC. Chirwere chekorera chinonzi chiri kupararira nekuuraya vanhu mudunhu reManicaland. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti vabva kure vari muSouth Africa havana kuwanda zvekuti vari kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa avo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nyaya yekuita nhaurirano neZANU-PF ichipo chose richiti SADC yakamirira kunzwa kubva kubato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti mubato reZANU-PF mune vamwe vakaomesa musoro vanozviona sekuti ndivo varidzi veZimbabwe uye vanotya kuti vanorasikirwa nezvigaro kana nhaurirano dzikabuda nezvisungo zvekuedza kushanda pamwe chete. Vamukwananzi vati nyaya yenhaurirano ichiri kugadziriswa, naizvozvo veruzhinji vanofanirwa kuita mwoyo murefu sezvo nyaya iyi ichiri mumaoko meSADC.
Isisu takanyorera kuSADC tichiti SADC inofanira kutibetsera sevana veZimbabwe kuti tiite nhaurirano pakati pedu mapato anotungamirira rinova bato reCCC rinotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa reZANU-PF rinotungamirirwa navamunangagwa. SADC yakatenda kuti tsamba yedu yakaiona asi vamirira mhinduro kubva kubato reZANU-PF kuti vakwanise kuva ndivo vanoyananitsa pakati pemapato mavira.
Saka pari zvino hapana chati chamborongwa kuti paitwe nhaurirano makangomirira kunzwa kubva kuSADC.
Pari zvino hapana chati chabuda nenhau yekuti takamirira kunzwa mhinduro kubva kuZANU-PF. Asi maonero andiri kuota nemaunziro andiri kuita muZANU-PF mune mahardliners vanofunga kuti nyika ndeyavo, vanofunga ndo vakarwira honye nyika inoyi. Saka hapana mumwe munhu anofanira kunge ari stakeholder munyika inoyi. Ndo vari kuisa zvimhinga mupini kuti nyaya dzekutaudzana dzisabudirire. Asi pachokwadi maonero atiri kuita isusu ndechekuti munhu wega wega ane chido cheZimbabwe chaicho chaicho anofanira kutenda kuti vatungamiriri vataurirane so that nyika inogadzikana.
Takanza vamutsvangwa zvondirapera here vachitaura vachiti CCC yakatumira nhumwa kuZANU-PF kuti paitwa nhaurirano. Ndiyo nyaya imwe chete here iyi vamukwananzi kana kuti vamutsvangwa vari kutaura pamusoro peSADC?
Umwaza takatumira ndedzeSADC kwatakanyorera tsamba tichikumbira kuti SADC itibetsere kuti nyika iwane kutaurirana. Asi vamutsvangwa ndevamwe vevanhu vandiri kutaura kuti ndo mahardliners vasiri kuda kuti vanhu vataurirane nenhau yekuti ivo vanenge vachida kuti varambe varipo vari ZANU-PF bedzi vachiita zvezvigaro. Isisu chatiri kutsvaga inyaya yeugaro hwevana veZimbabwe kuti vagare zvakanaka, nyika igadzikane, vanhu vakwanise kuvandudza nyaya dzeupfumi, vabetsere vana vavo, vawane ramangwana rakanaka. Izvozvo zvinobuda chete kana vatungamiriri venyika vakataudzana vakagadzisa kuti nyika igadzikane, zvedevelopment zvifambe zvakanaka, zvematongero enyika zvifambe zvakanaka, munyika muve nerunyararo.
Tiri kuona sekuti vamwe vari kuda kuona kuti ari kuenda kuno umwe achiti ngatitaurirane ndiani. kuCCC zvine mhosva here kuti atanga kuti ngatigare pasi titaurirane? Zvine mhosva
zvekuti atanga azodira zvina kana basa rese. Isisu chakatikoshera ndechinyaya inhau yekuti vatungamiriri vataurirane nyika ifambe zvakanaka, donzo nderekuti vanhu vawane kugara zvakanaka. ikaiwane kukatikana muwe neugaro arizire kuti uyu ndiazotaura uya chepa uya dai aiwa ndezvekuti taitsveita sei kuti zvazvadai kusarudzo dzina kufamba zvakanaka vamunangako varipo vakazvigadza vakagara havana kugadza saka kuti zvifambe zvakanaka gava uya wataura nevamo tione kuti chinobuda ipapo chii
kana zvikabudirira kuti paitwe nhaurirano TCC ine zvimwe zvinhu zvainoda kuti zvitange zvaitwa here kana kuti tingati maconditions pasati paitwa nhaurirano
isisu kutaura kwatakaita rebatana toramba tichiita ndeyekuti tinofanira kuita ino
avo vange vari mutauriri weTCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 tatadza kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vafarai marapira uye pataenda pamepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu asi vakafanobata chigaro chekudyidzana nedzimwe nyika vaamon murwira vakaudza studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei nezviri kuitika mubato reTCC Chirwere chekolera chinonzi chiri kupararira nekuuraya vanhu mudunhu reBuhera kuManicaland. Hurumende inoti kusvika pari zvino vanhu vafane chirwere ichi vave kudarika zana ichitizve vamwe vanopfuura zviuru zvishanu vane chirwere ichi. Nyanzvi yezveutano uye vari chiremba Dr. Henry Madzorera vanoti kolera chirwere chinotambira mutsvina vachiti hachinetsi kudzivirira kana hurumende ikazvipira kumisa kupararira kwechirwere ichi. Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kunge yakaona kuti kana vanhu vakaudzwa zvokuita vachipiwa rubatsiro vanogona kurwisana nechirwere ichi sekuona kwatakaita vanhu vachirwisana neCOVID-19.
Nyaya yekudhila nekorera ine paviri. Pokutanga inyaya yekudzivirira kuti tisambove nekorera zvachose munyika. Pane matanho anofanira kutorwa. Chechipiri, zvatava nayo zvayaputika mune dzimwe nzvimbo. Pane matanho anofanira kutorwa kuona kuti izvo vanhu vari kurwara nokufa nekorera vashomanani. Yatinoti case fatality rate yedu yandiri kuona iri kubuda mumapepa nawo yakati kwirisei. Kolera haifaniri kuuraya vanhu vanosvika 1% yevanhu vabatwa nechirwere ichi. Zvino ndiri kuona kuti dzimwe nguva patinobvona vanhu vanenge vari kuma 2-3% or even higher. Aiwa, izvozvo zvinoreva tiri kutadza kurapa kolera. Kana taane outbreak yakadai ngative nezvikwanisiro zvakakwana, makolera centers akakwana anoita rehydration yevanhu nokurapa vanhu nemishonga kuti vanhu vasadini vasafe. Hatifaniri kurasikirwa noupenyu nemhaka yekuti kwaita kolera. Saka ndobandiko randiri kukurudzira zvino kuti hurumende isimbisise makorera centers edu akakwana anevasevenzi veutano vakakwana nezvikwanisiro zvakakwana zvokurapa kolera.
Ko nyaya yekudzivirira kolera Dr. Madzorera haisi mberi mberi kwekurwisana nekorera here?
Ngatidzokerei kunyaya yekudzivirira. Nyaya yekudzivirira kwekorera kubvira 2007, 2008, 2009 tichingochema nenyaya yekorera tinonatsa kuziva nezvikonzero zvekorera. Inyaya yetsvina inenge ichipinda mumvura nemuchikafu chevanhu. Ngationei kuti izvo nzvimbo idzodzo dzine mvura yakachena. Zvino kana pane outbreak pane zvinogona kuitwa nehurumende zvokufamba vachipa vanhu mushonga yechlorine, some commercial preparations dzavanoisa mvura yavo yavanozoshandisa kunwa, vana water guard nezvimwe zvakadero, mabrand name akangowanda wanda akasiyana siyana. Izvozvo ngavaite accelerate nyaya iyoyo. Nyaya yekudzidzisa vanhu zvakare kuwedzera consciousness yekuti tiri mucrisis inofanira kuwedzera. Nyaya yekudzidzisa vanhu hygiene, hand hygiene chaiyo, nenyaya yekushandiswa kwezvimbuzi, nenyaya yekuona kuti ane zvimbuzi kumareserva mumataundi zvinoshanda, inyaya yakakosha pakudzivirirwa kwekorera. Mvura yacho vanhu ngavaziva kuti vanoichera pai.
Dr. Madzorera, zviri nyore kuvanhu mukudzivirira chikorera ndezvipi?
Ini chandoona chinonyanya kuita nyore panyaya yekorera kungobhoila mvura yese inonwiwa. Kana tongobhoira korera yacho haitani kufa, motonwa mvura yakachena. But tine dambudziko kuti dzimwe nguva hatina fuel yacho yekubhoira mvura, dzingave huni, ingave coal, ingave gasi, angave magetsi,
chingave chii chekubhoira mvura yacho zvinogona kuwanikwa zvichishota asi hurumende ngaione kuti izvo yawana method inoshanda yekuuraya utachiona uhwu munzvimbo dzinoungana vanhu especially
kurambidza vanhu kuti vaungane kunobetsera zvakadini mukudzivirira cholera Dr. Madzorera
nyaya yekungorambidza vanhu kuti vaungane inobetsera asi ngapave nezvikwanisiro vanhu havarege kuungana pataundship ngapave nezvikwanisiro zvakakwana iemergency ngavaise mabhaketi emvura ane matepa anorana vanhu vachigara vachikugeza maoko masanitaiza iwaya anoshanda futi anouraya cholera zvese izvozvo zvataiita panguva yecovid zvinoshanda asi tisinganyanya kuita restrict malivelihoods evanhu tokurudzira zvikuru kuti izvove utano vabetsere pakuchengetwa kwevanhu vanenge vashayika necholera nokuti izvozvo zvinobetsera vanhu vanozobva parufu vaakunoparadzira cholera kumativi mana enyika kana pasina veutano vanga varipo vachiona kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka toziva kuti zvinhu zvakaoma muzimbabwe pese pane povhati panoitika cholera inyaya yepovhati ultimately hurumende ngaidhive nenyaya yepovhati zvimwe zvese zvisingasweri ichitaura vanhu vedu zvokugeza vanozvida vanozviziva asi povhati ndo iri kuita kuti vashayiwe zvikwanisiro zvokuti vaite utsanana unodiwa kudzivirira cholera iyi
avo vange vari nyanzvi yezveutano uye vari meya vekwekwe Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 sangano rezimbabwe exiles forum rinoti vabva kure musouth africa havana kuwanda zvokuti vari kutorera zvizvarwa zvesouth africa mabasa avo mukuru wezimbabwe exiles forum advocate gabriel shumba vanoti kurohwa kupondwa nekupisirwa dzimba kwaiitirwa zvizvarwa zvezimbabwe zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa evanhu vemusouth africa ange achingori manyepo vachiti kubva hurumende yesouth africa yabudisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu munyika iyi vezvematongo venyika vaigara vachikurudzira mhirishonga pazvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi havasati vataura chinhu hurumende yesouth africa yakazivisa kuti kuverengwa kwakaitwa vanhu musouth africa gore rapera kunoratidza kuti vabva kure vose vari musouth africa vanoita zvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% yevanhu vari munyika iyi zvizvarwa zvezimbabwe zvichiita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu
havawande kuverengwa kwakaitiwa zvizvagwa zvemusouth africa nevose vanogara musouth africa vachibva kune dzimwe nyika kunoratidza kuti zvaihligwa zviya kana kuti mharidzo yairamba ichingoparidziwa yokuti zvizvagwa zvinobva kune dzimwe nyika zvakawandisa handizvo zviri kuratidzika pasi kana kuti pagiraundi zviri kuratidziwa izvo kuti vanobva kure musouth africa i2.4 million only as of 2022 kureva kuti pakupera kwegore rapfuura then vanobva kuzimbabwe vari musouth africa i1.0 million 1,120,059 saka vasi vanhu vaya vanositaurwa kuti 3 million vakadai vakadai havasi vanosvikira ikoko saka izvi zvinongonyadzisawo vaya vanogara vachiita makakatamwa nezvizvagwa zvedzimwe nyika kuti dzinouya kotora mabasa dzakaita dutu musouth africa
advocate shumba vabva kure vazhinji vari musouth africa vanenge vachitsvakei
varimo musouth africa vazhinji vanhu vanenge vachitsvaka upoteri yatinoti asylum vamwe vachitsvaka kudzidza musouth africa vamwe vachitsvaka kushanda musouth africa asi even vacho vanouya kogara musouth africa tikatarira vazhinji vanobatsira south africa yacho neupfumi hwemusouth africa ukatarira manesi madokta ukatarirawo vanhu vanenge vachiita zvamabhizimusi vachito pabasa kuma South Africans. Saka zvese izvo zvinongoreva kuti vanobva kuri havasi vanhu vakashata kunge vari muSouth Africa. Ko waitawo vanenge vachibva kune hondo kwakaita sana DRC nana Somalia. Izvo kwava kugamuchira vanhu vanenge vane dzimba dzavo dziri kutsva kana kuti dzimwe nyika. Kwozoitawo vanenge sokutaura kwanamboita vanenge vachiita mabhizimusi. Saka hazvisi zvinhu zvokuti zvingai zvakashata.
Izvi mungati zvinorevei, Advocate Shumba? Chii chingadzidzwa kubva pazviri?
Vakaita sana Dudula ava ndopavaifanira vachidzidzira kuti kugarisana kwakanaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachienda kune dzimwe nyika, sezvinongoitawo vanhu vanobva muSouth Africa vachienda kunana Australia, vamwe vachienda kunana UK.
Advocate Shumba, mataura pamusoro pesangano reDudula. Vezvematongerwo enyika vanoti nezvakabuda mukuverengwa kwevanhu munyika mavo muSouth Africa.
Vematongerwo enyika vomuSouth Africa, vezvematongerwo enyika havana chavati vataura, asi chinongoratidza pachena ndochokuti pane mamwe mapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa anotokurudzira kuvengwa kwevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka iwawo ndo hatinenge tichingosimbisa kuti hazvisi zvinhu zvakanaka, plus imhosva pamutemo kuita zvinhu zvakadaro. Ino hate speech imwe inogona kutosvika pacrime against humanity chaiko. Saka zvinhu zvatisingakurudziri, ende pane mapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa anokurudzira kuvengwa kwavanhu vanobva kune dzimwe nyika saizvozvo. Asi ukaotarira maridzo inopiwa neEconomic Freedom Front EFF, unoona kuti yakasiyana nehurukuro dzinoitwa nemamwe maparties seakaita sana Gayton Markens awa vana Patriotic Alliance nemamwe.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com rinoti nhengo dzeZANU-PF muparamende dziri kuramba kuti hurumende ivape mari yematunhu avo kana kuti Constituency Development Fund iri mumadhora eZimbabwe, vachiti vanoda mari iyoyo iri mumadhora ekuAmerica. Matunhu ose ari mazana maviri negumi anopiwa mari inoita madhora ekuAmerica zvikuru makumi mashanu, asi vachipiwa iri mumadhora eZimbabwe. MuNewsday vaInnocent Gonese vanoti vape kuenda pamudhandigere wezvematongerwo enyika kuti vawane nguva yokufambisa kambani yavo yekugweta. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF yakabatana nehurumende inoratidza kuti mamiriro akaita zvehupfumi munyika akonzera kuti vanasikana vasati vabva zero vazhinji neavo vari pasi pemakore gumi nemapfumbamwe vazhinji vaite nhumbu. Vanoti kuvharwa kwakamboitwa zvikoro panguva yeCovid, vanhu vasingabvumidzwi kufamba-famba, ndikowo kwakakonzera kuti vana vazhinji vaite nhumbu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanamukoma Jonga, vanamukoma Tanunoka, paStudio 7 makadi henyu nemhuri yeZimbabwe yose makadini manga muinayo weekend. Inzwaika mhuri yeZimbabwe, nemi vanamukoma Jonga, mashandiro amakuita imimi vanamukoma Jonga varume veStudio 7 maakuita sokunge muri kushanda zvokutengwa nebato reZANU-PF kana kuti muri kupromiswa mapurazi kana kuti muri kupuwa mari nekubhekitoa. Wai pamakaita maindavhi muchibvunza vana nhingirikini veZANU neveTriple C panhauye Sadik, munobudisa zvizere ZANU-PF tikosingwa zhinji, munoibudisa muchitai kukatakata. So muri kuita sei? Munoziva kuti makauya nenzira yakanaka chaizvo, makanga muchitaura chokwadi. Iko zvino izvi munotaura muchiti hamuna kwamakarerekera, hamuna kwamakarerekera, but nyika yose iri kutozviona kuti Studio 7 yaakubhaisa. Tati tikutaurirai ipa pagadzirisei vakomana, Studio 7 inogona kunge yakanaka, but imimi washamarari manje munogona kunge muchibva.
baiza. Saka musa baiza, nukuti tiri kutambu zika wana Zimbabwe, tineka chitemba nemi, nukuti njimi nepenyure ya tino support ya tino terera. But kana maa kubaiza manji, haipa papo, maa ukonzira kuti chipesele tabudana manji. Nukutendai, baba chino kure, maitabasu.
Iyo sadiki, hati ya da ambo vinge hiko. Kana yeta ura zukutu kwa chinde kumatare, nukuta hati kutika nina my elections akaitika. Iyo da hifita ureuti elections were not free and fair. Vashita urei, saka wae wangei. Kana wae ziwa kutipacha sodaro kumberi. Waka di kugara wa gara koko kumba kwa wo. Da waka shi gari, da wakina kumbo. Chaura shukuti my elections were not free and fair. Kwa msangano wacho waka iti gwepi. Imu makadi ni wakuwa tepa wa chita ura. Muka obudi sapa Studio 7. Sasha muno ngo ita wana Joe Biden kwa Amerika. Muno watepa wa chita ura moti budi sapa Studio 7. Ndoku tineswe tibate chokwadi. Because picha za unaso kutimu wakutu zao zunze nema, mawakuti vire sanu PF. Nukuti soti gwadzisa shwa mnota ura esozo. Iyo wanga kuti tinde kumatare sewa chisati, mataraka kepchua ne sanu PF. It's not fair. Saga kiati konewa, guvarefu.
Ma citizens, pa Studio 7 hapu makadi niko, mamuka sei nasi, ni mashamara wedu. Nduda kutawara kune ma citizens, sea regita, sea kuora moyo. Nema recommendations akapiwa ni Sadiki ayo. Ayo ma recommendations, anufana zufunzu, nufana kiti watu avoid such mistakes in future elections. Ma recommendations, ezuzu nufana kuitiwa, uzigadze isiwa. Ma resolutions, election ataka bakita, ndio ari kugara wapasi ne Sadiki, musi wa 31 Oktoba. Saka ma citizens, let's be patient enough to mire musi wa 31 Oktoba. Tinzwe ma resolutions, election ataka bai kuti, Sadiki chapedza achiti kudini. Pa musi wa 31 Oktoba, ndio atichanzwa zvose zvichaitika kuti. Kana kuine ma fresh elections, kana kwanzi zvakatopera, aka wina, kana kuti pons panetwa transitional government, kana kuti taitangai panyuwa ndichanzwa ipapo. So ngatisapera moya nema recommendations. Pane musiyano between the recommendations and the resolutions. Thank you very much. Ndini Joma pa Jobek.
Mangwana akanaka vatiriri weStudio 7. Ini ndine chichemo mukati mehurumende yeZimbabwe. Shuwa chirwere chekorera choparadza vanhu munyika yemasvingo kwagutu kwamunyekwa kwamunyekwa vanhu voparara. Hurumende ngaizamuwo purani yoise mishonga pachipatara chepachinanya. Vanhu voperawo shuwa ngeutsunga huri kusipureyewa nedzumwe here shuwa hurumende iripo munyika ine upfumi yakadaro. Tine chikumbiro hurumende ngaise mishonga kuzvipatara. Vanhu vari kufa zvakanyanyisa zuva nezuva, vari kubatwa nechirwere. Kwamunyekwa inzvimbo yakasarira zvokuti zvimwe zvacho hazvitombonzwiki kana nevatori venhau hambotosvikiko. Tinokumbira mutisvitsirowo mashoko akadai kuhurumende.
Tambura hama dzedu, God blessing. Mkuma tanunoka, tino kutende na kutuagura nao. Tatambura. Zanu pia hirita matiti, resa kasena siena. Harikuita. Kuhuwe zanu mikoti, kureano, kuri gama election, zese isu. Sinukumba itu wa zese isu. Wogu mawa hayo anasendo za mshabangu, kutiwazi nwe triple C, wachua puma zani kuita. Kutiti uruwe triple C. Wanamusendo za mshabangu, atuwa zimu triple C, basi munuwe zanu pia hifu. Harikupuwa hamari kutaa adistro, adistro munuwe zanu pia triple C. Agadza jino chake kutuizu mnyore triple C. Ati mziwe, mnyore triple C, chino mziwa isi pa chedi isu. Sendo zo mshabangu mnyore zan PF. Arigua jistro wa musangano ya triple C. Ati kuziwe sengezo.
Mangbanani, pa Studio 7, mamukasei, mriyo siye Zimbabwe. Ini ndinitwa Sifa Sketera Sigauke. Ndinotsvagawo mukoma wangu anoitwa Kenya Sketera Sigauke, kana kuti baba vaPrince. Ndakapesana navo mugore ra2002. Vakasimuka vachiti vari kuenda kuBulawayo nemudzimai wavo nevana vavo vaviri, Prince naPrince. Kubva ipapo hatina kuzombobvira tambosangana futi. Kana akateerera kana pana anoziva, ndinokumbirawo rubatsiro mundibatawo panhamba dzinoti +27 84 535 3277. Ndatenda muri yeZimbabwe.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri tisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Ndodzokorora zvekare, isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vafa mukurwisana pakati peIsrael neHamas vanonzi vapfuura zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe kana kuti 3,900. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti Israel inofanira kurwisa Hamas asi vachiyambira kuti kana Israel ikada zvokugara muGaza Strip inenge yazvitsikira moto muziso. Vachiti hurumende yavo iri kuedza nesimba kutsvaga zvizvarwa zveAmerica zvinonzi zviri mumaoko eHamas. Asi iyo nyika yeGaza Strip yakakura zvakadini uye ine vanhu vakawanda sei? Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze.
Kuti vanhu vanzwisise nzvimbo yatiri kutaura nezvayo iyi, nzvimbo yeGaza Strip. Gaza Strip kanzvimbo kadiki diki kakakomberedzwa neIsrael. Kungosiya pamwe kana padiki diki pazambukoronate kana kuti muganhu weGaza neEgypt. Kumwe kwese uku Gaza Strip yakakomberedzwa neIsrael. Haina border, hakuna kwekuenda. Yakatenderedzwa kuti vanhu vanyatsokunzwisisa kuti Gaza yakambokura sei. Gaza yakakura yakareba zvingaita mamaira anosvika 25 kana kuti about 41 kilometers. Kufara kwakaita nzvimbo yeGaza iyi kungangosvika mamaira ari pakati pe6 ne8 asi kana tichimezha kana kuti tichiyera nepakati it's 6 miles kureva kuti 10 kilometers. Tichitarirawo huwandu hwevanhu vanogara muGaza Strip hunopfuura 2.2 million. Saka kureva kuti vanhu vakawandisa zvikuru kwazvo vari pakanzvimbo kadiki diki ndo zvagara zvakaita kaGaza Strip ikakaka. Saka Israel ichiedza kurwisana nevarwi vechiHamas iri kuti yakuda kupinda kumusoro kweGaza. Saka yakamanikidza kuti vanhu vari kumusoro kweGaza kuGaza City vabve ikoko vachienda kuzasi kunonzi kuKhan Yunus. Asi kuti vaende ikoko vanofanira kuyambuka rwizi kana kuti vanofanira kuyambuka zambuko repawadi Gaza. Saka hazvigone kuti vanhu vakawanda kudaro vanopfuura miriyoni vapfuure nzvimbo iyoyo nenguva shomanene yakatarwa neIsrael. Ndo saka muchiona kuti Israel yawedzera nguva yekuti vanhu vawane kuyambuka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7.
Shiba moyo kungetito naiwe muroi iwe mwana watia borosi mukunda wari makuoma moyo kungedombo seiko kufundu mara seiko usina kana ana kodo neru lengo shichakukandira mkomba seiko kufundu mara.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bato reTripleC rinoti kune vamwe mubato reZANUPF vakaomesa musoro uye vanotya kuti ZANUPF iite nhaurirano neTripleC. Chirwere chekorera chinonzi chiri kupararira nekuuraya vanhu mudunhu reManicaland. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti vabva kure vari muSouth Africa havana kuwanda zvekuti vari kutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bele.
Thank you.